panosika na uyano itikuwa iye N. Kansime, dewe ku Uganda, panosika Mangwana, Thursday, the 12th November, ataita mutambo wake we comedy, we Saturday, 14 November, u 7 Arts Theatre.
Pari zvino zvakamira sei tichitarisa maomero akaita zvino munyika vanhu vari kutenga here matikiti uyezve matikiti aya ari kuita mari
matikiti anga ari kuita $20 to $30 asi matikiti apera vanhu vatenga matikiti vanhu vasapota chirongwa chataita chekomedi vatenga matikiti ende vanhu vari kufara chaizvo kuti mwanasikana ari kuuya kuzoita komedi nokuti muno muzimbabwe vanasikana vanoita komedi vachiri vashoma ende havasati vanyatsobuda kuti kuita comedy full time. Saka vanakuona mwanasikana uyu akazvipira kuita comedy full time.
Mungati imi ndianani vanga vari kunyanyotenga matikiti aya? Tanzwa muchiti imi madzimai vakawanda ndo vari kutsigira chirongwa ichi nyatsotsanangurai kuti zviri kufamba sei.
Pachokwadi chokwadi voruzhinji vatenga matikiti aya madzimai nevanasikana ndo vatenga matikiti vakawanda vacho. Ehe, kune vana baba nevarume vanga vachitenga asi ruzhinji madzimai vanga vachitenga matikiti.
Takatarisazve nyaya idzodzi dzekomedi, imi mungati chii chiri kunyanyoitwa naAna Kansime chiri kuita kuti awanikwe iye achifarirwa pasi rose? Takanyanyotarisazve neimomo muZimbabwe.
Kana tarisa mavideo aanoita N, anoita mavideo eupenyu chaiwo chaiwo. Anoita mavideo anoita kuti vanhu vange vachitarisa kuti izvi zvinhu izvi zviri kubuda apa, izvi zvinhu zvakamboitika muupenyu hwangu. Anobata-bata tunhu twakasiyana-siyana twoupenyu, from my relationship, anobata-bata zvechikoro, anobata-bata zveurwere, anobata-bata zvakasiyana-siyana zveupenyu. Saka tinoona ndoira ndeye kuti inini vanhu pavanoona mavhidhiyo acho aya vanobva vativo asi zvakamboitika kwandiri, kana kuti izvi zvanga zvichiitika muupenyu hwangu oi zvakamboitika kune munhu wandoziva. Saka ndosaka muchiona kuti anobata-bata maissues anobata vanhu mukurarama kwavo.